Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 9 2022. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nenyaya yehori imwe yemari iri kutengeswa goridhe riri kubiwa iyi ichiendeswa kubato reZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance kana kuti CNRIG rakaburitsa gwaro rinonzi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga, iro rinobuditsa pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nekuda kwehuori. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakambotiwo havo nyika inorasikirwa nemari inodarika zana rezviuru pamwedzi kana kuti 100 million nekuda kwehuori munyaya dzezvicherwa. Sangano reCNRIG rinotiwo imwe mari iri kuwanikwa muhuori munyaya yekutengeswa kwegoridhe iri kuendeswa kunotsvagira rutsigiro bato reZANU-PF pamberi pesarudzo dza2023. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCNRIG vaFarai Maguhu.
Chatakaita Blessing ndechekutarisa nzvimbo mbiri inova Penalonga yekwaMutare pamwe chete neMazoe tichiona kuti pari kuitika zvakawanda zvikuru sei. Makorokoza vari kuuya vachishanda ende vashanda kudaro like kuPenalonga vanoshanda vari pasi pekambani inonzi Better Brands. Kuzoto zvekare Better Brands iyo inewo rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe ravanoshandisa kutenga goridhe. Hapana mareceipts anoratidza kuti goridhe ratengwa kubva kuna nhundu uye rakawanda sei. Saka takaona zvekare dambudziko iroro kuMazowe kuti kune vanhu vakawanda vari kutenga goridhe asi rinozopedzisira rani munhu mumwe chete ende munhu iyeye haana mapepa anoratidza kuti ari kutenga goridhe kubva kuna ani uye rakawanda sei. Ane zvekare rezinesi reReserve Bank of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu ivo vakapiwa marezinesi neRBZ vazhinji vacho makoronera vagara vaine mukurumbira wekutenga uye nekutengesa goridhe zvisiri pamutemo.
Asika hurumende yakangatiyo mari yanga ichirasikirwa nenyika yanga ingori zana remamiriyoni kana kuti 100 million pakapedzisira kutaurwa navamutuli Ncube.
Mashoko avanotaura mamwe acho haadi kuti anyanye kuteedzerwa nekuti vazhinji tikada kunatsa kuti paitwe ongororo yekuti ari kubuditsa goridhe munyika ndiani. Haasi makorokoza vari kuchera goridhe vachiwana 1 gram kana 2 grams pasvondo. goridhe riri kubuditswa nevanhu vane masimba makuru chaizvo zvematongerwo enyika. Saka vanhu vakaita sana Mutuli kana vachitaura vanenge vachiruma vachifuridzira nekuti mamwe makoronera acho vanhu vanenge vari pamusoro pavo kana kuti vanenge vari at the same level navo mukabhineti imomo.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti nyika ione cheuviri kubva kuchicherwa chakakosha ichi?
Chinomisa malikages kugadzirisa nyaya yeprice yekuti hurumende kana ichitenga goridhe iri kubhadhara mariyi. Munhu anenge aine goridhe anoitawo ongororo yake yekuti ndikatengesa goridhe munyika muno kufidelity uye ndikada kuti ndipinde mundege kuenda naro kana kuDubai ndekuti kwandinoita profit yakanyanya. Saka makaona izvona ana muzvare Henrietta Roshkwaya vakabatwa paairport chaipo vachida kuenda kuDubai. Saka Fidelity inofanira kuti ipe vanhu one maUS dollars 100%. Kechipiri vashandise macompetitive prices yekuti vanodzimbura cost yekuti munhu atore goridhe achienda naro kunyika dziri kure.
Muri kutiwo ZANU-PF inenge iri kubatwa mumambure enyaya iyi, sei muri kudaro mugware?
Chiri kuitika ndechekuti mamaini ari kusiyiwa akaita semamaini Metal and Gold, vana Pena Longa Redwin Mine, Mazoe Mine nemamwe ana Global Electronics vari kunana kwekoko, ari kuti kana achinge asiyiwa nemaini investors, vakuru veZANU-PF ndo vari kubva vatora maini iyoyo. Vatora maini iyoyo kudaro vari kuunza makurokoza, vanotora vanouya ipapo kutanga kuchera vari under the authority yeZANU-PF. Saka munhu akaita saScope Sakupwanya ari kuchera kuPena Longa ane mareziness mairi. One, ane reziness rekuchera goridhe. Two, ane reziness reReserve Bank rekutenga goridhe. Haashandi ari ega, anoshandawo zvekare nevamwe vemuZANU-PF imomo vane masimba akanyanya. Uye tetekta kuti Scott Sakupwanya uyu before 2017 anga angori an illegal gold buyer, anga atori criminal. Asi after 2017 akabva apiwa reziness rekuti atenge goridhe. Recently akabva anzi mufundraising committee yeZANU-PF yemuna 2023 election. Saka izvi zvinopa link pakati pekubuditswa kwegoridhe risiri pamutemo munyika uyewo nekutsvagurudzwa mari kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF.
Mukuru weCNRG Vafarai Magou vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemari mumusangano weZANU-PF ndivachinamasa. Vachinamasa navamaguhu, vanhu vaviri vakasiyana. Handizivi kuti vamaguhu vakazopiwa chinzvimbo chokuva mukuru wezvekufambiswa kwebasa rezvemari musangano weZANU-PF rii, kana dei vaine shuviro yokuva vezvara weZANU-PF kana sekitari kufinance. Vanotanga vaenda kucentral committee vouya kumusangano vopiwa vozoona kufambiswa kwezvemari. Izvi zvokuita fembera tinzwe kunge chipakirwa hazvishandi. Musangano weZANU-PF hautsvaki mari dzavo dzokufambisa basa resarudzo kubudikidza nehuove ayo wabove. Musangano weZANU-PF une mabhizimusi avo zvekare, une shamwari dzavo dziri muno munyika yeZimbabwe dzinobatsira musangano weZANU-PF. Vachiubatsira kwete nokuti vanongoda kubatsira chete kana kuti vanoposeredzwa aiwa, vanoubatsira nokuti vanonzwa manyukunyuku nokuziva kuti uyu ndoga musangano unogadzira mikana nehurumende yawo wokuti mabhizimusi aendere mberi, vana vemuZimbabwe vapunduke.
Asika muari kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda vamugwadi, asi mari dzacho havasi kuona kuti dziri kufamba sei, dziri kuenda kupi?
Zvicherwa izvi zvatiri kubudisa munyika yeZimbabwe muhurumende yavamunangagwa ndo zviri kugadzira migwagwa inobva muHarare ichienda kuBeit Bridge, ndo zviri kuvaka madhamu, ndo zviri kuvaka zvikoro, ndo zviri kutsvaka kuti chikoro chedu kumaunivhesiti vana vabhadhare mari shoma tichiti inonzi sabhusidi, ndo zviri kutsvaka kuti vana Bulawayo Zambezi Water Project dzipere dzakatanga 1912 dzikaita makore anosvika zana.
vachitadza kupedza mahurumende yese aipinda pasiwa munangagwa vakwanisa kuzvipedza izvozvo. Mari idzoso ndokwa dziri kushanda, ndidzo mari dziri kubhadhara vashandi vedu avo vari kutsutsumwa zvekuti ngaitowedzerwa kudarika pairi ipapo. Mari idzozo dziri kubva kuzvirwa zvedu. Handizivi kuti vamaguhu mari yavanozofunga kuti inodiwa nemusangano wezanupf kuenda kusarudzo ndeyenyu. Hatidi kunyepera vanhu zvekare, hatidi kushatisa zvekare nyika kuti nyika isaenderera mberi ichifambisa manyepa.
Asika kana makurukota ehurumende akatombotiwo dzimwe mari hadzi kufambiswa zvakanaka muzvicherwa muzvinafundo mutulincuve, vakambotaurawo nyaya iyoyo, uyewo vakazembe vakambotaurawo nyaya yekuti zvimwe zvicherwa mari dzacho dzinenge dziri kubiwa.
Kubiwa kwemari kana kuitwa uori mukufambiswa kwebasa rezvemari hazvirevi kuti mari idzi dzinenge dzichiuya muzanupf. Kana dei vakazemeka zvende kana vamutulinyuve vaine dzakakwana musangano wezanupf ndokwavanobva, ingadai here vari kutaura kuti mari idzi dziri kushayikwa ivo vachiziva kuti dziri kuenda kumusangano wavo. But chikonzero chavari kutsvaga vataure kudaro, vanoziva kuti aiwa musangano nehurumende neutungamiriri haunei nechekuita nemari dziri kubiwa dziri kushandisiwa nenyanya dzinenge dziri kuda mari idzi.
Ko, nyaya yavaScott Sakupwanya iri kutaurwa iyi yekuti vari kutengesawo goridhe zvisina kunyatsotsarukana uye variwo mukomiti iri kutsvaga mari kubatsira ZANUPF,
tinozviziva kuti hongu pane kunenge kuchiitwa uori kana kunoshandiswa uori pamafambisirwo ebasa, asi hatigoni kutsvaka maindividuals nokutoti vasakupwanya vakavhoterwa sakanzira wezanupf kumabhukuku, naizvozvo vanotengesa gozi iroro vakatoritengesa zvisirizvo. Aiwa bodo, hatidi kuti titsvage kupomera vanhu mhaka yavasina.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure, avo vakasungwa nezuro, vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kuzvidza matare nemashoko avanonzi vakanyora padandemutande reTwitter. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri wesangano reATUZ Muzvare Christine Kayumba.
Zuva ranhasi president wedu weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanzi nemutongi vanofanirwa kuzodzoka zvekare musi weMande kuti vaite application yavo yebail.
Mumwe munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari musungwa, vaMasaraure vari musungwa. Zviri kukanganisa sei basa resangano renyu?
Zvinokanganisa basa resangano redu nekuti tinenge takunyanyotarisa kuti vakuru vedu vawane kusunungurwa. But zvakadaro mukoma Blessing hazvitidzoreri mumashure kuti tirambe tichirwira kodzero dzevadzidzisi. Tiri kuramba tichipfuurira mberi, vose varipo vasara vacho ivavo vari kupfuurira mberi, ende varayiridzi vari kuratidza kunyunyuta zvakanyanyisa nezviri kuitika izvi. Vari kuratidza kuti muzvikoro umu hamuchashandiki zvakanyanya, especially nezuro pakabuda nyaya yekuti mutungamiriri wedu vaObert Masaraure vasungwa. Pakaita mheremhere yakanyanyisa zvekuti varayiridzi havasisina kugadzikana kwakanaka.
Asika hurumende Muzvare Kayumba iri kuti yakagadzirira kutaura nesangano renyu nemamwe masangano anomirira vadzidzisi, asi achiti renyu rinenge rinombotiwo mei musoro.
Hatimboomi musoro isu mukoma Blessing. Vakatidaidza tinoenda, asi tinongozonzwa kuti kwagarwa musangano unomiririra vashandi vehurumende, asi isu vashandi vacho vehurumende tisiri kudaidzwa ikoko. Ndosaka tisingazotenderani nezvinobuda ikoko. Ngavadaidze vatungamiriri chaivo vari kuita zvine chekuita nevashandi vehurumende chaivo, kwete vanhu vanomiririra vasirimo muzvinhu zvacho izvozvozvo.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reATUZ Muzvare Christine Kayumba vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSri Lanka Vara Neil Wickremesinghe vanoti vakagadzirira kusiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba muguta guru renyika reColombo vachiti ivo nemutungamiri wenyika vaGotobaya Rajapaksa vanofanira kusiya basa. Iko zvinoto chienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum, icho tinombopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7, asi nasi muchirongwa Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro naGwenyambira muzvare Francisca Mandea vari kuCanada.
Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai chesvondo rega rega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi, ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadii zvenyuko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvezvo?
Ndane nguva refu ndiri muindustry. Ndakatanga neYellow Card, which was in 1999, I think. And then from there, ndakanchingoshanda muma different departments mu film industry until I started directing.
Kana muchiti directing, muri kuti kudii? Muzvi zvine zvichiitika ipapa?
But directing tenchiro kuti anditi pane munyori wemafilm, and then from kana script ranyorwa pane munhu anoita sei munhu anodirecta, ndiye anotora script racho rakanyorwa oona kuti rinobikwa sei.
Saka director akashayikwa film haribudika?
Rinoda mukuru. Film rinoda munhu ano, it needs a head, it needs somebody to, kune vanoita zveart department, kuita vanoita zvewardrobe rehembe handiti dzinofekwa nemaactor acho, kuita vanoita zvemakeup, kuita vanoita camera, kuita veart department, kuita veediting.
Saka imimi ndimi mukuru apa kapa, ndozvatiri kutaura handiti?
Hungu.
Ndimi chimakuruwani. Mataura kuti Yellow Card, pane Yellow Card filmu rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo chaizvo. Ndora muri kutaura here?
Ndiwo.
Saka pari zvino muri kushanda pafilmu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi Shina. Shina, it did very well in the world, and Shina takari filma ku South Africa, but story yacho ndiye it's a Zimbabwean story.
Okay.
But China did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Rakawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then rika nominate kwa ku Pan African Film Festival, and then rika nominate kwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Rika wina, my main actress aka wina the award ku AMA ikoko. Saka it did very very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kunana BET kuAmerica uku muri kubudikira budikira uko, zvii zviri kuitika pabatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
kuBET pane munhu akaudzawo maproducer efilm randakaita rinonzi A Royal Surprise. Vaka recommendwawo nevamwe vanhu vakaona Shina. Saka vakaona movie Shina, and then vava vati kana muri kutsvaga director, a female director, pane munhu aka director a movie inonzi Shina, so maybe you could try her. And then vavandipawo mukana wekudirecta movie rinonzi A Royal Surprise.
Semudzimai wechitema anozvarirwa kuAfrica kuZimbabwe pamusoro pazvo
kwaMutare
kumakomoyo. Munotambirwa sei muindastri yenyu iyi yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena mairi?
Zvakaoma izvozvozvo. Because it's very difficult. Yeah, it's very difficult, and I think vanhu vakawanda vanongoti because ndiri mukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Zvakanakai.
Mhuri yeZimbabwe, ndokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo. Nhasi tanga tichikurukura naAmai Beauty Mashaure Ndaseka, because ndambotadza kutaura zita ravo Alts nechirungu chakanaka. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu. Muchirongwa chanhasi mutori wedu nhau Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vaNicholas Muchapowa Mazarura, vanowezve mutedzeri wemutungamiri wesangano reZCTU nezvemamiriro akaita zvinhu mubazi ravo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union, vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri weZCTU wePhiri vaNicholas Muchapowa Mazarura. Tichikurukura pamusoro pemashandiro anonzi ari kuita vashandi vemuboka ravo avo vari kunyunyuta kuti nguva zhinji vanoshandira mihoro iri pasi uye vachishanda nguva dzakarebesa.
Mukoma Kandemiri, chekutanga chandoda kuti ruzhinji rubate musoro ndechekuti isisu tiri sangano rine mvumo yekumirira washandi vari muconstruction industry. Nechidimu, we are registered to represent the workers in the construction sector. But tiri mukati mukuita basa iroro tinosanganawo nemadambudziko anenge ade kutaura pano. Maforeign contractors kana achiuya muno munyika anopiwa macontract nehurumende mazhinji acho, especially kumachina. But tinozotarisa kuti pavanouya kuno vachitibatsira kusimudza economy kana kumurudza economy yedu, tinotarisira kuti isisi hurumende nokuziva kwainoita kuti masangano ematrade unions ari registered anobvumirwa kumiririra washandi muconstruction sector. Tinenge takatarisira kuti iko vanofanira kutipa mukana wekuti tidzidzise machina tivataurire kuti collective bargaining agreement zvinorevei. But panozopiwa hama dzedu mabasa nehurumende vachibva kunze kwenyika, hakuna munhu ari kutora mukana wekuadresa machina aya achivaudza kuti aiwa murauri munomu unoti izvi nezvizvi nezvizvi nezvizvi. Saka dambudziko ratinosangana naro idambudziko rokusaimplementa kana rokusateera mastatu isinu yatinenge tawirirana.
Zvii zviri kuitwawo nehurumende panyaya iyo?
Niko majonga, hurumende kana tikaramba takaisawo presha apo neipapo iri kugwarisa kutibatsira. Ndoda kupa semufananidzo wemakambani ari kuwaka power station yekuhwange, ndakaisa effort ndikaaprocha ministry iyoyo yeenergy, wakatibatsira kuti tikwanise kutaura nemachina iwayo. Sezvandiri kutaura zuva ranhasi, machina ari kubhadhara mari yemawages kwandataura kuhwange ikoko 100% in USD. Ndikaita zvekare mukana wekutaura neministry local government panyaya yenyu parliament iri kuno yakapera pari zvino izvi. Ndikapedzisira wabvuma ndapinda ipopo. Saka ndinofara zvikuru kuti patinoisawo pressure kuhurumende inokwanisa kudaira nekukasika kuti titaurira nemachina aya. But chiri kuitika ndechekuti iko tinogona kuisa presha iyoyo yogona kutora nguva yakati rebei washandi vachishupika. Saka chichemo chatiinacho ndechekuti patinenge tataurira Ministry of Labour kuti nechallenji nemachina iwayo, ngaikasike kupindira, ngavakasike kutibatsira, ngavakasike kutinzwisisa kuitira kuti washandi vemuno Zimbabwe tisarambe tichitaura nyaya yekuti machina hasi kutibhadhara, because tinofanira kuinjwa tese keke renyika.
Zvichemo zvamungati zviri kunyanya kubata vamunomirira muboka rekuvaka ndezvipi?
Sekutanga ndechekutiko vashandi vari kuzoenda muconstruction especially kumaforeigners vanoburitswa basa pasina kuterwa murau. Ngatitaure nyaya idzo dzekuti maworkers committee ari pamurau mukatarisa labor relations act chapter 28.01 rinobvumira kuti site yega yega iri kuwakwa site yega yega inovashandi panofanira kuva pari maworkers committee. But hama dzedu dzikazhinji kuti muise maworkers committee iwayo munotodhonzana. Ende mukatarisa zvekare madambudziko atinosangana ndokuti atinoti mappe protective clothing yedu mazhinji haatengerwi muno kuzimbabwe wanobva nawo kuchina. But pachirungu yatinoti durable emappe hairarame, zvoreva kuti ticharamba tichipushana nawo kuti warambe vachiprovida mahovhozi iwayo. Tobva ipapo iwo muhoro chaivo atinotaura uyo machina vane murau wavo kuti havade kutambirisa mari pehour. Muno muzimbabwe tine murau wekuti munhu anofanira kutambiswa mari pehour, but iwo anoda kutambisa mari neyatinoti isisu mugwazo. Zvinova ndizvo zviri kuita kuti washandi vedu vagunun'une vachigunun'una kuti muhoro wavo hausi kupiwa zvakanaka. Maovertime munhu anoshanda Saturday neSunday, but washandi vakaramba kuenda kubasa Saturday neSunday iroro basa rinenge ratopera. Muchina anogona kungorova munhu, anogona kutuka munhu nemamwe mawedzi asingaiti zvinhu zvakadaro. Saka tiri kuti izvo we must be respected nemaforeina tigara tingavaya muno munyika toziva kuti Zimbabwe ine murau.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union, vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions wePhiri vaNicolase muchapuwa mazarura. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, murayiridzi weDynamo Stondirai Ndiraya apinda panguva yakaoma mushure mekunge Dimbare yarohwa zvakare nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vechikwata ichi nhasi vanga vachiimba kuti Ndiraya anofarira kusiyiswa basa mushure mekunge Dimbare yarohwa 1-0 neCranbourne Bullets muVengere Stadium. Izvi zviri kutevera kunyunyuta kwakaita vatsigiri vamwe chetevo svondo rapera apo Dynamos yakatatarika ndokuita mangange 0-0 neTriangle. Izvi zviri kureva kuti Dimbare yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yavatamba yakateverana, izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi. Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Musengezi vanoti zviri kuitika kuna Ndiraya hazvisi zvitsva sezvo vatsigiri veDimbare vachida kugara vari murufaro.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Dynamos yasiwa nemapoints masere neFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints makumi mana nematatu mushure mekurova Blauwe Chiefs 1-0 nhasi Maskati. Herentals yakwirawo kusvika pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi matatu mushure mekuzvambura ngezi Platinum Stars 3-0 muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo Kumbirai Muti wekuziva haasi kutaura zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika pavakapedzisira kukwikwidza apo vakapunyuka kuenda kuDivision 1 neburi retsono.
Tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka.
Nhasi zvekare asi muBaba Field Stadium Blauwe City yazvirerutsirawo mhondo yayo yekubva pasi petafura mushure mekurova Hwahwa 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe, kana kuti 157 million United States dollars panyaya yegoridhe pamwedzi wega wega, imwe mari yacho ichienda kunobatsira ZANUPF. Asi ZANUPF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Tasuka kumagumo hechirongwa chedu cha nasa. Anoko ni kene mfaro ndinu enyu Blessing Zulu. Doksi ya emina ntunga milinkomo munaudze isindebele.